Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 11/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvinoratidzira muHarare zvichiti zvinoda sarudzo dzakachena. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti kuitira kuti rione kana ZEC yakaita basa rayo nemazvo. Vamwe vanoshaya vanoudza mudzimai wemutungamiri wenyika kuti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Takirizo iyi yatiri kuita ndeye kuongorora.
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti, voters roll, riine chinangwa chekuona kuti Zimbabwe Electoral Commission, yeZEC, yakaita basa rayo nemazvo here kana kuti kwete. ZESNI inoti zvichabuda muongororo yayo zvichaziviswa kuZEC kusanganisirawo mapato nemasangano ane chekuita nesarudzo munyika. Ongororo yeZESNI iyi inoitwa panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka pakati peZEC nemapato anopikisa, ayo ari kuti ZEC haisi kuda kubuda pachena pazvinhu zvakawanda zvine chekuita nesarudzo pamwe negwaro revavhoti. Vakafanobata chigaro chemukuru weZESNI, amai Ellen Dingani, vanoti zvakakosha kuti gwaro revavhoti riongororwe kuitira kuti veruzhinji vagutsikane naro vasati vaenda kusarudzo.
Takirizo iyi yatiri kuita ndeye kuongorora gwaro iro rinonzi voters roll rakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Saka tiroda kuona kuti gwaro iri rakamira sei, rakamira zvakanaka here. Vanhu varimo mugwaro iri vanhu vanofanira kunge varimo here? Havasi vanhu vane makore ari pasi paanotenderwa here somuenzaniso? Havasi zvakare? Uye distribution yemazita aya akamira sei, kuti province yega yega ine mazita mangani? Zvinoenderana here negwaro ratakambopihwawo rinonzi National Census Report inoshowa kuti vanhu vari muZimbabwe muprovinsi yega yega vane uwandu hwakadai, tichikompeya zvese izvozvo? Saka tiri kuda kungoongorora tichishandisa atingati mamethodologies akasiyana siyana ari scientific and statistical kuti tikwanise kubuda nekukwenenzvera kuziva kuti zviri kufamba sei, gwaro iri rakamira sei.
Totsvagawo kuti chinangwa chetsvakurudzo iyi yamuri kuita ndechei.
Independent audit yatiri kuita ikabuda yakanaka, zvichawedzera trust neconfidence, tisingazive kuti mazuva aninge ati chine shona, but kuti vanhu vanzwe kuti yes, gwaro iri zvechokwadi, igwaro rakakwenenzerwa, rakaitwa zvakanaka, uye vanhu vanoenda kunovhota vakasunungwa zviva kuti aiwa, gwaro rakanaka. Kana tikaona riine zvakakanganisika zvakati kurei pane zvinotarisirwa paInternational Standard, kana kuti mapercentage acho akati kurei, tiri kuda kuzogara pasi neveZimbabwe Electoral Commission toona kuti tingabatsirane sei, uye toita marecommendations ekuti zvingagadziriswe sei.
Isu tasara nemasvondo matatu kuti tipinde musarudzo. Munoona pane zvinogona here kugadziriswa kana kuzochinjwa?
Ndo zvandati paya tichagara pasi nevecommission handitika totaura navo kuti zvataona izvi ABC zvinogona kugadzirika izvi kana pakaita vakazvitambira zvinogona, asatasika kuti zvii zvichabuda. Ndaiziva kuti zvii zvichabuda, ndaikwanisa kutaura kuti aiwa zvirimo zvinogadzirisika, but handisati ndazviziva. Kana zvichigadzirika election ino zvogadzirwa, nekuti 3 weeks aiwa inguva yakareba zvayo, nemakombiuta atanawo aya.
Avo vangalari vakafano bata chinzvimbo chemukuru weZesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunare vari muHarare. Zuru nezuru zvevatsigiri veMTC Alliance zvaratidzira muHarare nhasi zvichiti zvinoda sarudzo dziri pachena. Uku mutungamiri weMTC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vachange vachishambadza musi wesarudzo zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega kuitira kuti sarudzo dzisabiridzirwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zuru nezuru zvevatsigiri veMTC Alliance izvo zvanga zvitungamirirwa navachamisa zvafora muHarare nhasi kubva paAfrica Unity Square kunosvika pamahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekudzoka zvichiita hazvisi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi nyaya dzesarudzo. Vasati vatanga kufora, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vatsigiri vavo paAfrica Unity Square kuti havasi kufara nekunyimwa kwavari kuitwa neZEC gwaro revavhoti rine mufananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzekupera kwemwedzi uno uye kusaziva mamiriro akaita mapepa ekuvhotera kana kuti ballot paper.
ZEC yakatinyima voter roll riri pamutemo. Vota zvoredu rinofanagarine mazita evanhu wacho pamwe chete nemapicture evanhu wacho kuitira kuti tione kuti hakuna munhu anyoresa mazita akawanda wanda ari one. Takanyimwa neZEC voter roll iroro, tiri kurida voter roll.
Vashaura mukupeta kuratidzira uku mushure mekusiya kwavaita gwaro renyunyuto kuZEC vachamisa vati havasi kuzobvuma kubiridzirwa musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti vachange vachidzivisa zvinenge zvichibuda musarudzo musi uchaitwa sarudzo vati vanoziva kuti vachakunda musarudzo idzi.
We are going to tell you the election because we do not trust ZEC kuti itaure maresults ari accurate. Saka tichaannounza tisu ende takaseta mechinari manje muno nekunze kwenyika nenge nyingoti kwavhotwa tapinza muno tavhota tapinza muno. So wait for us, victory is certain, change is inevitable, we are winning and there is no doubt.
Vatendai biti avo vanove mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye varivo mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vakambosungwa muna 2008 mushure mekunge vazivisa zvakange zvabuda musarudzo izvo zvainzi nehurumende zvaiva kunze kwemutemo kuti vaite izvi. Vachamisa vatiwo vakatsvaga vana mazvikokota vekuGermany vachaongorora mapepa achashandiswa mukuvhota.
Kana pasina chuja muri kuhandisa, why should you be afraid to say come and observe everything? In the interest of all the parties, observe the printing of the ballot, observe the storage of the ballot, observe the distribution of the ballot. On top of that, when they say takatsvaga masaindisi edu from ana German kunze kwenyika machaita non forensic testing of every ballot vatinofanira kuenda kunoita.
Vaenderera mberi vachiti munyika munogona kuita kusagadzikana kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU PF vakabirira pasarudzo vakati hapana sarudzo dzichaitwa munyika kana ZEC isina kugadzirisa nhuna dzavo.
Ndakataurira Mnangagwa, ukabira maelection munyika hamuite runyararo. Ballot ready is a security issue. Election is a national security issue. Respect the people of Zimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti havaone ZEC ichitsukunyuka panyaya iyi.
Ndikuona kuti zviri kutaurwa neMDC, I think kubva apo vakaita last match yavo vari kupa pressure yakafanira kuZEC. Hachangosara ndiye kuti ZEC inge ichiresponda. But maonero andiri kuitawo ndeyekutiwo ZEC yacho inenge yakomberedzwawo nevakomana vakasiyana-siyana. Pane ZANU PF, pane masoja anenge aida kunzwa kuti zviri kufamba sei. Handisi kuona vachisvika papoint yekupukunyuka. Chasara ndiye kuti MDC maybe ifunge kuti from this rally yavaita, what is the next move if ZEC fails to address the issues of concern.
Atina ukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kutizwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo zvichakadai vachamisa vati kana ZEC isina kusimudza musoro pamusoro penhuna dzavasvitsa kwairi vachasheredzera kuratidzira munyika yose uye kana kuratidzira uku kwatanga hapana achazenga achidzokera kumba kudzamara zvavari kuda zvaitwa Ndaka Mirra Studio 7 Muharare, Jini Thomas Chiripasi.
Vamwe vakwegura nevakaremara vanoti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari kunyangwe hazvo vachifanirwa kubatsirwa nehurumende. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nevamwe vakwegura nevakaremara muvulawayo nhasi. Amai Mnangagwa avo vange vachiperekedzwa negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni pamwe nevamwe vakuru vakuru vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti social welfare vati vanoda kubatsira kuti vanhu munyika kusanganisira vakwegura pamwe nevakaremara vagare zvakanaka. Amai Mnangagwa vati vange vauya nevakuru vakuru vekusocial welfare kuzadzikisa chivimbo chavakaita pavakasangana nevamwe vevakwegura nevakaremara muvulawayo muna Kubvumbi kuti vaizodzokazve vachisangana nevanhu ava vachipa mhinduro kuzvichemo zvavo.
Chaita kuti ndidzoke ndakasiya ndataura kuti ndinodzoka asi zvimwe zvazvoitisa izvozvo ndezvekuti kundifarira kwamakaita ndakabva ndanozungunuka nemamwe maofisi mamwe andauya nawo nhasi nokuti Bulawayo muri vanhu vanofara.
Amai Mnangagwa vakurudzira vanhukadzi kuti vashandise mukana wekuvhurwa kwakaita bhanga remadzimai kuti vawane mari yekuzvisimudzira vachiti bhanga iri hariiti zverusarura kuvanhukadzi vanenge vachida kuwana rubatsiro kwariri.
Madzimai ndinokukurudzirai musasara musasarira havasi kutarisa zera kana kuti wakaita chemo gonakufamba here kana kuti haugone kutaura vese vavo variko kuti vakubatsirisei.
Amai Mnangagwa vapa rubatsiro runosanganisira magumbeze, shuga, pamwe nemupunga kune vakwegura nevakaremara. Mumwe wevakaremara auya pamusangano uyu uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati anoona sekuti musangano waitwa naamai Mnangagwa inzira yekutsvaga nayo rutsigiro kubato reZANU-PF pamberi pesarudzo vachibata vanhu kumeso kuti vachagadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pasina zvakati tsvikiti zvinozobuda. Muzvare Aida Matanganyidze vati kunyange hazvo vachinzi vanofanirwa kurapwa vachibatsirwa nehurumende vakwegura nevakaremara vanotadza kuenda kuzvipatara nekuti vanenge vasina mari yekunyoresa inodiwa.
Problem yatinosangana nayo sevanhu vakaremara especially kumaclinic sometimes kune uchidiwa mari ma$5 iwe $5 yachauna pamwe unotengesa zvinhu zvisina kana zvisingakupi maketi yakanyanya zvokuti ungawane mari yekuenda kuzvipatara. Sometimes even kunonyoresa kana wakazvitakura unonzi tanga wamboenda kusocial welfare womboriferwa uko neuko apa iwe unenge usinganzwi zvakanaka ndozvinosangana nevanhu vakaremara.
Amai Sylvia Nyakudziwanza vati vafara kuti amai Mnangagwa vauya kuzosangana nevakwegura nevakaremara. Vaudza Studio 7 kuti vakwegura vakawanda vari kutarisana nedambudziko rekushaya mari uye vanozonyanya kuomerwa sezvo vasisina simba rekuita mamwe mabasa angavawanise chauviri. Vamwe vakaremara vakurudzirawo hurumende kuti iite kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvavanoshandisa zvitengwe kunze kwenyika vasingabhadhare mitero yakakura yekuzvipinza munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council rinoti ranyorera hurumende tsamba richida kunzwisisa nezvemusiyano unonzi uripo pakati pezvikamu zvakawedzerwa nazvo mari dzevashandi vehurumende. Sachigaro weApex Council Amai Cecilia Alexander vanoti varikunzwa kuburikidza nenhengo dzavo pamwe nedande mutande kuti hurumende mushure mekunge yawedzera vashandi vayo mihoro nezvikamu gumi neminomwe nechidimbu kubva muzana 17.5% yakazowedzera zvakare mihoro yemapurisa nemauto. Mauto anonzi akazowedzerwazve zvimwe zvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi maviri nezvishanu nechidimbu kubva muzana 22.5%. Ukuwo mapurisa achiwedzerwa zvimwe zvikamu zviviri nechidimbu kubva muzana kuenda pazvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmaye Alexander.
Tangonzwawo musocial media ndomatanyanya kuzvinzwa tichiona mapepa angachifambiswa achiratidza kuti vechiuto vanenge vashapiwa 22.5%. Zvichireva kuti 17.5 yakanegoshitwa neApex Council ichange ichipiwa mamachibho servants ese, asi vechiuto vozowedzerwa imwe 5% pamusoro. Zvinova zvinhu zvekuti tikatarisa tinoona kuti panenge pakuita sekuti kune vamwe vanenge vakunyanyisa kuzivapiwa mari yakawanda kudarika vamwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti hatingashoori kuti veanovapirwei 22.5%. Nokuti isusu tinomirira vashandi tototi zvakanaka izvozvo kuti vapiwa 22.5%. Asi nyaya iripo chinyuto chaavapo chaachekuti ko vamwe vanogozopiwa sei 17.5% vamwe vachiwana 22%.
Saka matanho api yamuri kutorawo sesangano panyaya iyi?
Isusu seApex Council takutonyorera kuhurumende kuti titi isusu vashandi vamwe vese vamuda kupa 17.5 vari kuchema. Izvozvi zvefoni yangu kubva kuseni, vashandi havasi kufara, vari kungondifonera vachiti aiwa zviko isusu tisitonzi tadii, nekuti titasa 17.5 yatakapiwa takazongoibvuma nokuti hurumende yaiti haina mari. Asi tikatarisa zvataitarisira kuti zvibude mumanegotiations, hatina kukwanisa kusvika pamalevels iwayo nemari yatanga takakumbira kuhurumende inoita kuti mushandi ararame. Tinotarisirwawo kuti kana munhu achienda kubasa anofanira kurarama saizvozvo. Saka tinodayira kuti hurumende ichanzwa chichemo chedu igo address. Saka ndo zvataita izvozvo vakandemei.
Saka tingati chikuru chamanyorera tsamba ndechekuti muwedzerwe mari rikawo, ndechekuti mutsanangurirwe kuti sei vechiuto vazowana 5% pamusoro pe17.
Isusu hatinei zvokuti vawanire izvozvo, ivo vazviona zvakakodzera. Saka semaonero avaitawo kukodzera kwazvo kuani, tikuti ngavaonewo kukodzera kwazvo kune vamwe vashandi vesehurumende.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council Amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende vazivisa nhasi kuti murume aive pakati pevanhu vekuAfghanistan makumi matanhatu nevapfumbamwe vakadzingwa muGermany svondo rapera awanikwa akafa mune imwe hotera muKabul mushure mekuzvitora upenyu hwake. Thank you. Mumwe mutauriri wechipatara chemuLondon parikurapa mumwe murume anove chizvarwa cheBritain uyo akanga aisirwa muchetura unokuvadza tsinga anoti murume uyu hachisiri munjodzi yakanyanya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBournemouth kuEngland chiri kukwikwidza musarudzo yekutsvaga chamirira maronde raCentral mudare reParamende. Chinoti chine chivimbo chekukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaCaston Mateu vanoti kugara kwavakaita kunze kwenyika kwakatova pamukana wekuti vadzidze zvakawanda zvichabatsira mukusimudzira dunhu remaronde raCentral uye munhu akagara achidyidzana nedunhu rake kuburikidza nekuita mabasa ebudiriro akasiyana-siyana. VaMateu vachakwikwidzana navaClopers kundiona veZANU PF pamwe nevamwe vemamwe mapato. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMateu kuti tinzwe zvavari kuvimbisa vagari vekumaronde raCentral.
Zvinhu zvakanaka chaizvo. Vanhu vagadzirira shanduko uyezve vanhu vari kuda shanduko. Zvandiri kuona mumandiri kufamba umu ndiri kuita madoor to door, vanhu vari kudayira chaizvo. Vanhu vachada chinhu chinonzi ZANU PF.
Muri munhu anga ari kunze kwenyika, makatambirwa sei nevanhu kumusha kuti munge muchikwanisa kubudirira kunokwikwidza makamirira MDC Alliance?
Ndakatambirwa zvakanaka chaizvo nekuti munzvimbo yandiri kumirira yemaronde raCentral ndiri munhu agara anozivikanwa nemabasa ake andaiita for the last 5 years ndichishandira vanhu vemaronde raCentral. Saka patakaenda kusarudzo repaprimary election remaronde raCentral ndakawana 78% yemavhoti ese akaiswa. Saka vanhu vakanditambira chaizvo zvine mutsindo.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu vemaronde raCentral?
Ndiri kuvimbisa shanduko, kushandura maronde raCentral, kuishandura kubva muusungwa hwayo hweZANU PF, kuisunungura kuti vanhu tigadzire zvinhu zvakaita semarodhi, zvinhu senhau dzemvura, magetsi, nenhau iyoyo MDC Alliance kuti tisaunza isusu free education kumaprimary school. Tiri kuvimbisa vanhu futi kuti tichavapa mikana yekuwana mabasa nekuti marondera inzvimbo yanga ine maindastri akawanda, asi maindastri aya zvaakunge maghost industry. Saka isu tikuti aiwa tida kuamusa maindastri yedu aya kuti vanhu vaone mabasa, vanhu vasaende kuHarare vachinotsvaga basa. KuHarare kwacho kusina mabasa akawanda, nenhau yekuti tinoda budiriro, tinoda kuti vanhu vedu vabudirire vaitewo mari muhomwe, ndo nhau yakawanda iyoyo. Saka isusu tiri kudza vangeri reshanduko mumaronde raCentral ende vanhu vari kuitambira chaizvo.
Ndevapi vamwe vamuri kukwikwidzanawo navo mumaronde raCentral?
Ndiri kukwikwidzana navakundiona veZANU PF nevamwe vamapato madikidiki asina zvavo efekti yakawanda.
Pamakanga muri kunze kwenyika, zvii zvamaiitawo zvekusimudzira dunhu irori zvokuti vanhu vanogona kukuyeukai pakukuvhoterai?
Ndakaita zvakawanda, kubatsira vana vechikoro, kubatsira nherera, kubatsira vanoshupika. Zvakawandisa zvandakaita for the past 5 years muno maronde raCentral.
Toti sarudzo dzaiitwa makunda, zvii zvamuri kuvimbisa vemunharaunda kuti munozoita?
Chekutanga, ini ndoda kuita mumiririri, kana ndaita mumiririri wevanhu vemarondera, ndoda kuzodzoka ikoko kumadiaspora ikoko ndichitsvagawo investment yekuti tiunzewo munharaunda yangu ino yemaronde raCentral kuti tikwanise kumutsa indastri yedu, tipe vanhu mabasa. Ndo nhau yangu hombe iyoyo, nhau yangu ndeyekuti vanhu ngavaone mabasa. Kana vanhu vachinge vaona basa, ndozoshanda nehurumende yavachamisa kuti tigadzirise zvinhu zvakaita semarodhi. Ndo zvimwe zvinhu zvaparara munzvimbo yedu yemaronde raCentral. Saka ini ndiri kuvimbisa kuti aiwa tisaupa vanhu mabasa kuti vanhu vakwanise kuzviwanirawo vachikurudzirawo mhuri dzavo vachizowanawo kubudirira.
Avo vanga vari vaCaston Mateu vari kukwikwidza vakamiririra MDC Alliance kumaronde raCentral vachitaura vari parunhare kumarondera kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekuchipinge vanoti vava kutyira upenyu hwavo sezvo vari kugara vakachichidzirwa nguva dzose. Vanhu ava vanoti zviri kuvanetsa zvikuru kuti mapurisa emunzvimbo yavo haasi kusunga vanhu vavanoti vatsigiri veZANU PF vari kuita zvemhirizhonga. sachigaro vechidiki veMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa munzvimbo iyi. Vafarai Sidumo Sitole vanoti vatsigiri veZANU PF vari kufamba vachibharura maposta eve mapato anopikisa pamwe nekuvachichidzira nekurova kana sarudzo dzapera. Studio 7 yanokwanisa kunzwa divi reZANU PF kana kunzwawo kumapurisa. Asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata vasitole kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Eya, kwedu uko tikuchipinge sendro. Saka mamwe maudzi kuchipinge sendro like what's man eruro. Ine ekubharwa maposta a President Wayland, President Nelson Chamisa pamwe chete na MP na councillor weko.
Zvakaitwa rini izvi?
26 July unoyoyo. Pakuratwa mapostas ku what's man eruro. Pa maundwa business center maposta iwayo aiswa ipapo vana miwa ipapo then pakasvika murume anonzi Temba Shumba ane zita rake rinochedzerwa naRoti Chikavhanga ndokubva abvarura maposters iwayo zvazvezvi ndobva tange kuintendera kuti ari kumashawo kumukurusira kuti tokupishira mumba after election then adaro zvezvi ndobva izvi yaiswa kuna aspiring candidate MDC Alliance MP Livingstone Dlomo. Livingstone Dlomo ndobva atora nyaya iyi ndobva aisa kupolisi. Then aisa kupolisi musi wa7 mapurisa akaenda ikoko masi ya18 nevepisi vaenda ikokoko ndobva vazotora shomari kwavauya naye kuno kupolisi kunoku nanhata tatadzidziswa kuti kesi yacho yakavhurirwa doketi here kesi yacho yakabvisirwa faini here ichaenda kukoti here hatina kana information yatiri kuziva izvozvi.
Saka nyaya yacho yakangopera yakadaro.
Kukosi ya kato zokura mkumini, takuto unika mkumini, takuto tendirira, pana kana kata tautu.
Kwa pari zvino, zvino kufamba sayi?
Kwa ni zuru, takatunga nana tafiki challenge ya kata wati 8 euro kuta game, kuna Medellin Maremu, takuta kati jeje MTC Alliance, sakante la ikoko. Kwa paru kwa putima aposta, adio, ni murvano nzi, bangu ayo, ikaenda kutu police, but still, isu, maposta, akangote, 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 akangote,
avo vanga vari sachigaro vechidiki veMDCT kuchipinge kuward 9 vafarai Sidumo Sitole vachitaura vari parunhare kuchipinge naTanonoka Wande weStudio 7. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanga nyauye achitudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa nevari kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira kwaita mubatanidzwa weMDC Alliance. Regai tiende kune zvitorwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Inini ndinoitwa Ellen, ndiri kufonawo zvangu ndiri kuGerman. Maitirwo ari kuitwa nezeki anotinyunyutisa chaizvo chaizvo. Ivo vari kuzviti vari transparent, vakamirira nyika yeZimbabwe, havana kumirira part 1 yeZANU PF. Ezvinoizvi pakuratidza kunyunyuta kuri kuitwa nevanhu vachiratidza kuti kwete kazvinhu hazvina kufamba zvakanaka, itai kuti zvinhu zviitwe zvakadai kuti vanhu vaonewo kuti zvinhu muri kuzvifambisa zvakanaka. Ivo voramba vakangoti kwete, havasi kuzofa vakadzokera kumashure, ende zvavari kuita izvono zvavari kuzoita mufananidzo wacho wavari kupa vari kuratidza kuti vari kudivi rimwe chete, vari kuda kusapota ZANU PF, havasi transparent.
Zita rangu ndonzi mubatsiri izvo. Ndiri kuCanada, Vancouver. Maonero angu panyaya iri kuitika ndezvekuti ZEC ine chairi kuvanza maererano nemaprintiro eballot nemapolling stations asinga mamwe akangobuda asinganzwisiki. So ndiri kuona sekuti chidanho chatorwa nebato reMDC ratungamirwa naNelson Chamisa rakakosha zvikuru kwazvo ende richavapa pressure yekuti vaite zvinhu zvakanaka zvakajeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanga nyauye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa kuratidzirwa kwaitwa neMDC Alliance pamwe nezvinyunyuto zvainazvo kuZimbabwe Electoral Commission. Manheru anhasiwo zvakare na8 o'clock totarisira mutambo pakati peEngland neCroatia apo dzichatatsurana mumutambo weWorld Cup kuRussia. Kana muchida kupinda muzvirongwa zvedu, titumirei namba dzenyu pa namba dzedu dze WhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Taba, tashika kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika